Hei ino misoro ye na uzedu za nasi muvuro 11 kukazi 2019. Gavuna webanga guru renyika re RBZ Dr. John Mangunjika vanoramba kuti nyika iri kuparura mari yayo itsva svondo rino. Musangano wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa unodimurirwa panzira mushure mekukandirana makobvu nematete kwevaive sachigaro vekomiti iyi uye vari nhengo yakazvimirira vatemba muliswa nemumiriri wechegutu west vari nhengo yezano PF vadexter nduna masangano evarairidzi opesana padano rekumbomisa kuramwa mabasa vamwe vachiti masangano aya apindwa napongwe musangano weAfrican Union wechikamu matatu nembiri wopetwa kuAddis Ababa, Ethiopia, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vachishanyira makambani anogadzira machira muEthiopia. Nezuro vaMunangagwa vakakurudzira Afrika kuti izvimirire. Vanorarama nezvirwere zvakaita seBP neshuga, vanoti dzimwe nguva havachanwa mishonga yavo sezvavakatarirwa. Navana chiremba nekuda kwekuti vanotengesa mishonga iyi vava kuitengesa nemari yekuAmerica. Chikwata cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kunyura mumakwikwi eCAF Champions League apo chiri kusangana neAC Horaya yekuGini mangwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa musangano weAfrican Union uyo uri kupetwa nhasi kuAddis Ababa kuEthiopia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.